pane nhengo dzeMDCT mbiri dzinoti dzamhanara kumapurisa zvichitevera kurohwa zvakaitisisa kwadzinoti dzakaitwa mukupera kwesvondo padzaitsvaga rutsigiro rwokuti mutauriri webato iri kubulawayo vafelix mafa vagadzwe semumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri mumwe wevanhu ava vadaxon shoko vanoti vakazvambaradzwa kumanikaland mushure mekunge ivo neumwe wavo vaneville elliot zunde vaburitsa mapepa aive nemashoko aipembedza vamafa
saka vaingoita zvaivo kuti usati wapindura utokurova usati wapindura utokurova saka vaindirova vachishandisa kaobject kakaita setochi kekuti ukapuresa on kanosipaka moto unotange magetsi vakandipisa nawo vakandi maprivate parts pese vakandakashama vachinditocha then vachindikava meso hapese ndakarohwa pese vakanditorera zvisingaiti vakandirovera pasi ndobva vanditorera watch justin yeblack ndobva vandisecha everything ai $200 yanga iri kubak pocket ingototoshandisa incase yakatorwa
vashoko vanoti vanhu vakavarova ava vanhu vavanotoziva zvikuru vakaenderera mberi vachiti ivo neumwe wavo vakasvitsa nyaya iyi kumapurisa ekumiddle sabi kumanikaland kwakare ayo abvuma kuti pane nyaya yakadai yakamhanharwa kwavari asi vakati taure nevakuru vavo kuharare zvichakadai mumwe wavo ari kutsvagira vamafarutsigiro vahenry madiro vanoti vakapinzwawo mutsekwende mudunhu remashonaland west nenyaya imwe cheteyo uye vanoti nyaya iyi yatovewo kumapurisa zvakare
ndabvika mukaroyi ndakakwira bhasi kumagunzi ndasvika pastation pandodzikira ndakuenda kumba ndichingodzika pakangoita motikari yakasvika ichimira kwanga kwasviba vakandidhonza vakandipinza mumotikari zviya zvichisimba ikakwira neni ichidzokera kwandabva ikaenda panzvimbo inonzi urongonora ndasvika paurongonora paya vakapaka padivi perodhi kati vachikakavadzana kuti todii nemunhu ari kunyora zvisina basa toita sei naye saka vachinetsona kudaro ndakawana mukana wokurova mumwe wacho nechibhakira anga ari kudhoo rakavhurika ndokujamba ndokutiza vakandidzingirira vachiposhera matombo ndikasvuuka gumbo but ndakakwanisa kupunyuka
hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai cheri ticharamba kutinzwe divi ravo panyaya idzi asi vamafa vanoti havana vanhu vakuti vavatsvagire rutsigiro vachiti zviri kuna vachamisa semutungamiriri webato kugadza munhu wavanoda kuti ave mutevedzeri wavo maererano nezviri mubumbiro remitemo yebato ravo hatina kukwanisa kubata vachamisa kana mutauriri wavo valuke tamborinyoka kutinzwe kuti vachagadza rii nemumwe wevatevedzeri vavo zvichitevera kudzingwa mubato kwakaitwa muzvare tokozani kupe avo vakasarudzwa kuve mutungamiriri wechimwe chikwata chemdct pakongiresi yakaitwa kubulawayo mukupera kwesvondo kuitwa kwekongiresi iyi kwave kureva kuti mdct yapatsanuka zvakare pamberi pesarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa mumwedzi mishoma iri kutevera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.